Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wrecking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba isingalo zulukandaba Zimbabwe omuhle lamhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano ye MDC. Siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto besola ukwehluleka kukahulumende wezanu PF ukulungisisa umnotho. Kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini sihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi umongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo-ke lamhlanje bavalelwe ngeSaturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe-ke ithuba lokuba bahlawule i-bail $200 ngamuntu emveni kwalokho-ke kuthiwe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjiwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala main power yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe-MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela kabadali udlakela. I-MDC isuke lapho yaya enkantolo yayaphikisa-ke leso sinqumo ekuseni ilethemba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo izaqhubeka ngokutshengisela kwayo. Kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngizakwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya-ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba-ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelicopter yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe-MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo-ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuni ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheLife Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato irori reMDC vachisungwa uyezve nhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuro onga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tabva tanzwa hatichaenderera mberi nekuti pano tabva tatsikwa nevakuru vakuru veimomo mubato reMDC. Tina vajob sikala vari pano vanesu nhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare tichitaura nevamwewo veZANU PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, as somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including King, provides rights to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also statutory provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act, it only asks organizations to give notification, not to seek permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used the powers that are not provided for in terms of the law by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners went to appeal against the prohibition order of the police in our courts, And however, the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened, as the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization has been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe. That the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Serious human rights violation against these people by the arms of the state. That is specifically people who have been in police uniforms.
We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka mchazvifambisa sei sezvo tichiona maheza kuHarare, mapurisa murambidza, maheza kuBulawayo nhasi marambidzwa zvekare. Going forward, nema demonstrations iyayo amanga makaronga kumaguta aya, muchazvifambisa sei?
Chiripo ndechekuti sepato takangotevedzera zvinotenderwa nomutemo kuti zivise mapurisa kuti isisu tinoda kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sepato tinokumbira kuti tiratidzire muruyararo pasina mhizhonga mumagetsi atakavaka. So nokuona kurambwa kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti veukoko vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa izvi hazvisi zvinhu chete zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotenderwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziyo kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti hachatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our constitution. Saka ndo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti Tinoda kuti titarize tiratidzire murunyararo mweya uyu wokuti MDC haifani kuti ite chino muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose neudzvanyiriri huri kuitwa namapurisa nehurumende.
Vasikala, tombokubatsai muromo ipapo nekubvunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pamaplatform edu eVOA Facebook yeShona nemamwe atinawo vari kubvunza kuti saka remangwana rakamira sei mubato renyu? Pane zvimwe here zvamaakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndechekuti isisu tiri bato rine sapoti hurusisa munyika ino. Zvakare tine obligation yokuti tinge tichizadzisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo zvikuru, asi chiripo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona kutadzipwa nyaya yedhemokrasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo, hamufani kuti mudemonstrate. Saka isisvo mutungamiri tofanira kuti tigari pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete, tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuda nomufungiro upi uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye chandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi, ngavasanyunyuta zvavo, tichagara pasi pomutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobhanwa.
Lo ke ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga le MDC njalo ungumsekeli kamgcini sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli be-MDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapholisa eqhubeka evimba imihlangano yabo ukutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda siqhuma kuhlelo lamhlanje sikhuluma ngokuvintshwa kwemihlangano yebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelo ngumnumzana Job Sikala we-MDC lo mnumzana Tinotenda Chinyoka vaChinyoka inengo yeZANU PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening. It's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka. So sorry about that. Anyway, welcome. And why is ZANU PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU PF is unsettled about the MDC protests. Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matemadanda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF is
entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that makes you uneasy about these demonstrations?
Well, the point I'm making is that no one is unsettled. So the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed. Is not a sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that obvious it, Mr. Chinyoka, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's why I'm saying you guys are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. The MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaking making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence, I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me, it's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tine mutereri aripa nari parishino rigeti mbuva tora tozudzuka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello,
Magari.
Tiri wadi tukutawara nani uye shemuri kupi?
Ndiyo achigwede ndu South Africa, Pretoria.
Taura iti nzweva achigwede muruku nzwa iri mdariru.
Malera mbrugita msangano urugu tenga weza no PF. Msangano wakakara no mbimbindoga. Wapupura eto gari kwa kata ura kacheno ashiti iwa. Wachibuzo kumita batore MDC kuti vite ma demonstrations munyika. But the constitution munyika inotaura kuti munhu wega wega une kodzero yekuratidzira kana asina kufanana zvinenge zvaitika. Saka musangano uyu uripo pakumbunyikidza kodzero dzavanhu kwete kuti vanhu vaite zvido zvavo sevagari veZimbabwe. Ndiwo mashoko andinawo ndiri muno South Africa.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Natenda.
Hello, vachinyoka, menu kana muri panhare, manzwa zvataura mutereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndazvo zvataura, but munozva zvinonetsa ndizvo kudai. Vanhu vanoteerera zvinhu zvavanoteerera vozvibata out of context. Handiti. Saka zvinonetsa kuti vanhu kana vachida kuwa zvavanoda kuwa, kuvarambidza. Chokwadi ndechekuti muZimbabwe munyika ine mutemo. Mutemo muZimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration vanoita sei, vanotumira tsamba yavo notification kumapurisa. Mapurisa ovapindura achiti izvo vanoona sei nenotification yaitika. Handiti ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kugweru vachiti vanoda kuita demonstration. Mudemonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kuchauya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachaungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachaungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station ndopavanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti mugweru chaimo maregistered voters mugweri eben nomumukopa haasviki 100,000. Saka vanhu registered voters kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanobvepi. Zvoreva kuti kushatsvakwa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiriro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violence mukakonewa kuimaintaina kuicontaina nemamarshals enyu. Saka nhasi moda kuuya ne 100,000 munovagona sei? Handiti
hazvina kushata izvi ndobasa ramapurisa mutemo unoti kuti kana mapurisa adero munoendepi munoenda kuna minista munoenda kumajistrate court iyo vanomanya kuhigh court mutemo haudero handi munowa saka na vanhu vasingazivi zvavanoita vachingotenderera sehuku yagugwa huro zvinonetsa kuti kuvabetsere kuti vanozvifambisa sei but vanoti kana zvadero vodzoka kuti zvamupfefu yatirambidza kudemonstrate handinozviona izvo ndivo vakukonewa kutevera mutemo kuti mutemo unotifambai makati saka kana vanhu vasingazivi vachiita vutunhunhu hwavo kana vutunhunhu kuya hwovapa maproblemu ngavarege kuzodzoka voti after all popuraiti ugarepi wakataura zvakati popuraiti ugarepi muzimbabwe unotendegwa kutaura zvaanofunga unotendegwa kutaura zvaanofunga vokuti vaya vachaita decision kana vachirohwa vazivewo kuti vezanupiefu ndozvavanofunga there's nothing wrong kuti munhu aise opinion yake kuti decision maker azive kuti unofungei kubhuruwa iko zvino vemabhizinesi vakaenda kukoti vakati last time takaputsirwa zvunhu vanhu ava hatisi kuziva kuti vashaisita sei vitamisaputsirwa zvunhu iopinion yavo handiti saka vanhu vose vanofanira kuteererwa zvino kana vodzoka kuti zanupiefu yatirambidza inova kuchema kuna basa
mubate wenyu makadaro Ntunga
mnumzana tinomuda ishe chinyoka lilunga lezanu PF aliyamuzwa uyakhuluma ke lapho uthi bona kabayingeni njengezanu PF ngoba kayisibo abavimba iMDC ukwenza ukutshengisela kwayo kodwa ivinjwa ngamapolisa silo mnumzana Jobs Kalanjalo weMDC siyithathe umlaleli ecingweni uMbongeni Sithole kunjani Sithole
ngiyaphila baba linjani
hayi siyaphila kunjani lapho khona
hayi lapha ku-right akunanjeni
kuphose lakho
mina into engizoyiqala nje ukuyibeka yikuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe usuka umele ibandla lezanu PF yonke into nje eyenzakalayo ngibona izanu PF kuyiye emamelwayo kakhulu ikakhulu wona amalungu ezanu PF into abayikhulumileyo kusho ukuthi umthethwandaba yiyo into ezowulandela kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya kahle kahle amapholisa kakuso mapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa ezanu PF namasotha ezanu PF le lento leyo iyacaca vele kudala lento yenzakala funa lafika kakhulu ukuthatha kukamnangafu umbuso siwabonile amasotha kube yiwo angenayo kugovernment ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu abantu bezimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu okubuhlungu kakhulu okokuthi izimbabwe nayo iyakhona ayi kumnyama angiboni kukhanya mina phambili ngoba abantu bezimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngezanu p f njengandlela umthethwandaba oyiyophe othatha ngayo uhlangothi kuzanu p f yonke into abantu bezanu p f kababoshwa ma ngabe kuyibo abaqala badala amacala kuthiwa kuhlale phansi kwenziwa ikhomishini kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu kodwa kuthiwa kwenziwa ikhomishini ikhomishini yakhona kungayibophi iyakhulunyiswana bayaxolelwa kuyayekela kunjalo but i-MDC ma ngabe kuyiyo eyenze into ivele basheshe nje bababophe kuyini kanti khona lokho wayi kunjalo le ndoda loko kuthi yakhuluma ukuthi izanu PF ayingeni ndawo kulokho kodwa siyababona kuyibo ababekhuluma ukuthi ematandi ukuthi izinto kazibe kanti izinto kazibe kanti kube yiwo umthetho futhi okulandelayo khona lokho kube izanu PF ebedemonstrator kube ivunyelwe kodwa ngoba ngabantu abaphikisana negovernment le ekhona siyababona babotshwa kuyinto ebuhlungu kakhulu lento leyenzakala eZimbabwe ikusasa lethu angazi ukuthi linjani singabantwana bezimbabwe sihlupheka kangaka izanu PF na kayikuboni yini iqhubeka ithiyalungisa izinto from 1980 ebelungisa izinto zakhona zingabonakali ukuthi benza njani phela umnangagwa uyafana nomgaba akula nto ethizileyo laphaya kuwe kukhethu siyayibona ikhothi imela izanu PF kodwa wayengatshongi ukuthi njengobana abantu bengafikise ngokuthi impumela yokhetha ihambe ayihambanga kahle wayengatshongi ukuthi ikhetho luphinde Kati kukuboni ili mpetandaba umela izanu PFU, ukuthi izanu PFU niyo eluwini le ukhethu. Ma angabe ngo 2008 umgabe wadliwa, ikhodi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphinde ngoba bebona ukuthi izanu yedliwe. Kati bebona ukuthi izanu PFU yebi phambili umnangagwane kukhethu ngathi hayi ukhetho kangeke luphinde. Yini ngempela le
Sithole Zimbabwe? Ngubamba umlomo. Ngubamba umlomo Sithole. Ngubamba umlomo.
Ngubamba izanu PF amapolisa lawo azodla nzima lamasotha lawo bazodla nzima webhizi yokubehamba ngamahashi letigili igalo yonke leli yezimoto bazozebawe ngezindiza zenza bahamba
phezulu. Sithole asilalelane phela. Asilalelane Sithole. Ngithi iMDC ingenzani pho ingaqhubekela phambili njani? Namafichane.
Yeah, iMDC yena lento yale iRight into abayenzayo. Into ekhona sesifuna ukufanele indene ngenkani ezitaradeni. Noma batsha noma bayenza njani akunandaba. Vele sifile ngoba sifile nje sihambe ezibhedlela kula mithi. Akunakudla kunani siyafa siyaphela. Izalo uPhefu na izozilandele ngoba yena lo okhuluma naye manje ezalo uPhefu na uyakubona. iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani. Nako siyayibona iSodani izigcine nayo bevuma noma bengavumi kahle. Kodwa siyawabona wonke amazwe eToya bengathandi bethanda kumele nathi sikwenze kuphela abantu beZimbabwe kuzoze kulunge kuphela. Ngisho namapolisa nazo zavume namasosha zavume.
Siyabonga mlaleli.
Siyaqhubeka ngakho khona lokho kwenzayo.
Siyabonga Sithole ongena kuhlele. Aha. Ah ithukuthele impela leyo nsizwa ngilethemba lizwile ekukhulumayo angisoze ngikuphinde. Ole ndlebe uzwile timbozo wakwa Murivas Khala Manzo azwiri kutaurwa na vatinomudaishe Chinyoka mboti paiwo pfungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe Chinyoka azvisi chokwadi kuti MDC yakamboita mademonstrations akaita violence munomunyika mademonstrations edu ese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura aripo anoonekwa navanhu vese even nyango vakaenda paYouTube vanomaona hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare kana vachitaura mademonstrations apfuura haana kushevedzwa neMDC sepata akashevedzwa neZCTU uye nama citizens omunyika yemuZimbabwe. Saka handiziri kuti ava vachinyuka zvaari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violent vanozviwana kupi iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violent in our country. Zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviratidzire muHarare nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wekushina chishanu chacho chevhiki yapera rino zuva rakanga chifana kuti vanhu vademonstrate vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi apo vakanga vachipondwa vachiitwa abused namapurisa vamwe vacho vakakuvara mbuya vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita vanhu vakagwadama vakatanga kunamata vakavingwa namapurisa vakapondwa ipapo vana vana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent api ngava sada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations womakine MDC. Techipiri vachinyoka vataura mashoko andikashamadza nokuti zvikisa zvikuru. Okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru that is 100,000 people. Isisu tsamba yedu notification yakaiswa kuregulating authority yomugweru
Waka nepi chamba yetu yatakanisa kumapulisa. Nekuti isu mwe zalo PF paineta ma applications kana waita ma applications panenge wachita msangano yavo. Hatina kumbozera takawana access kutsava dzavo dzavanoenda kumapurisa. Saka zvinoreva nokutaridza pachena kuti zalo PF inoruoko munyaya dzema notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muzimbabwe. Vazi vasei kuti mutsamba iyoyo. Because somebody yakanyori kwakuna regulating authority anova officer commanding gweru ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo. Vachinoka nezano PF vazviziva sei kuti kugweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza 100,000 iyo vari munhu webato. Zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeshwa maoko ezano PF ndiye inopa madecisions. Uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kushita nyangwe navateereri kuti vamatema danga vakanazvo kutaura musi weHeroes Day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika. Uniwe mujournalist unoda kuteera zvandotaura ivi here kana kuti zvaunofunga iwe. Kana zvimwe demonstration inoita hakuna demonstration inoitwa muno muzimbabwe. Saka zvinotaridza kuti zano PF yava kutya vanhu ende ukaona bato yava kutya vanhu zivai kuti raluza legitimacy yokuti irambe ichitungamirira nyika iyoyo. Nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvine runyararo. Mutemo unoprovida kuti konvina anenge akonvina nyaya yedemonstration kana demonstration yako waitaura kuti ichava peaceful ikaita violent anosungwa. Why didn't they allow MDC kuti demonstrate kana kwaita violence then the convener was going to be arrested for breach of trust yanenge aiswa mumo pakuti I exercise constitutional right yake. Zvongotaridza bedzi kuti varume ava vari kunyepa uye zvekare havasi kumira pachokwadi. Nyaya iripo kusha vanhu vakundikana kutonga nyika ino hapana chinozikanwa. Zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vasitole. Zvinhu zvakwira muno munyika. Vana havachakwanisi kuenda kuchikoro. Maticha ari kukora 403 RTGS inova iyo $40. Maprizi mustoro ari kukwira zuva nezuva. Petro yatowedzera futi mutengo wayo nhasi. Vana veZimbabwe vakaura nenhamo varwadziwa. Vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakurwe tatambura nenhamo uye tarisamuone kuti nyika ino vanhu raramo yedu yagosha. Chamunoshaya kuti vanhu vataure izvozvo chii nemhaka yamuchisa vanhu ndo mubvunzo wandinawo kuna vachinyoka.
Vachinyoka, manzwa zviri kutaurwa navasikala vabvunza ivo kuti imi makaziva sei uwandu hwevanhu vakange vakokwa ivo kugweru kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa.
Ndamuhwa, asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu. Saka zvadzinoita ndezvokuti tsamba ichindwa nayo kumapurisa inotogwa pikicha yokandiwa muma WhatsApp gurupu, yokandiwa muma Twitter yohumwi. Vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose. Ndomatinoivona imomo muma Twitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi. Nomuzvima WhatsApp group muma vanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo, isu tisiri, hatibudi, tinongoramba takanyarara takati zii singovona hedu zvinozuviwa. Iyo zvino kuda ndichaudzimbwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi. Pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu vandifadza vasikala nokuti vari kubvuma kuti kwakaitika mademonstration ane violence asi vari kungoti hasi avo. Asi todzoka ipapo chinoonetsa kuMDC ndicho kuti kwakawandisa magweta. Magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality. Vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaisa notice yokuti ngatiite demonstration ZCDU asi MDC sakaenga itiri yavo asi vanokangamwa kuti paya pavainda kukongresi pavo vamunzura vakabuda vachiti pai ndaita chichemo changu chemabatigo andiri kuita kuwana chigaro cheupresident kumastakeholders edu. Mastakeholders edu iZCDU ndiwo baba vedu vakatipa giveback. Saka izvokuti kwai pano mutsauko paMDC neZCDU mademonstration itechnicality yemaloya hazvina zvazvinoreva. Masapota vakainda kudemonstration vakanoputsa zvunhu maMP vainda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana Gweru uku munana Kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva maMP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuZimbabwe kuti iko zvino bhataronga apa zviuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vainde vanoungana pafuel station hatisi kuti taronga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti paizvo makaregerei kutekurega vanhu vachipinda murodhi kana vazoputsa zvunhu movasunga. Asi zvazvinonetsa ndezvokudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitarisira kuti zvichabudisa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga. Chinofanira kuva ndechekuti avakomana vasati variratidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuhoposhera nawo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikana vanoti paizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaisa prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose MDC zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanodava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuZimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira mushe nokuti vanhu zvava kuti shamwari dzavo dzemhiruko hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanoudzwa kuti mangabva ukaipa voti oright sini zvataugwa naMDC ichokwadi avo vasitole vanga vachipaumba vachipa handeitenda nenkani tinobisa nenkani haibodo
vachinyoka. Saka muri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika?
Iyozvo hasizvo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikana vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka infact havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reform kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 August kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushopu kutarisira hakugadzirisi zvunhu
timbaubatai muromo
chose ndibatei muromo ini handirambisa vachitoni
okay achauya kwamuri chauya kwamurizve vascalasi tateke avalaleli lapa kufacebook ekasini letu leVOA Ndebele kulosimephi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo Sindo Enindlovu uthi wena even ZANU PF youth said so on live. Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uChinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhla ka 16 August 2019. Ngiyabonga, siyabonga uxhaso lwenu balaleli abasibukeleyo ku Facebook kanye la kuma websites ethu ngitsho lani abakhongozele emisakazweni. Udaba esingalo lamhlanje ludaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla le-MDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela, inhlelo zayo zokutshengisela. Sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare, namhlanje bavinjiwe njalo kobulawayo. Esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala, honorable ongwe MDC. Lo mnumzana tinomudaishe Chinyoka owebandla leZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Trukwa ona pano pa VOA Facebook page. Yedio shona sirigate mbuenda kumtereri. Hello, caller.
Hello.
Hey, trukutawara nani uyeshe, murikupi?
Murikutawara ona sibanda, ndirimunumusawada sekamura sendeke.
Taura itins.
Ndingade kubvunzo vachinyoka kuti kana vachitarichira noise ingaitwe nema demonstrators MDC so called. Ko mapurisa akanga aripo here, akanga akaunganira here vakomana veZANU PF vaida kubatsira manhingirikini mapurisa kuzobata noise inenge yatangwa ne MDC.
Aiwa, tichazo taura yenyu.
Chino chino, ndeke kuti vachinyoka, ameno tima kombreza tana muZimbabwe wakambonya tomira sei. Nekuti kana muchi nyatorangarira zvakanaka nakaka, munoona kuti Zimbabwe ichirwa neregime ya Smith, tairwa nezvinhu zvakaita sekurambidzwa kana kumbunyikidzwa kwefreedom of expression. Zvimwari zviri kuitwa navachinyoka neshamwari dzavo. Saka taane mumwe Smith wechitema here muZimbabwe, ngavandianswo ipapo, ndatenda hangu.
Ya, tinotenda, tichatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwavarege. Itore mumwe mutereri. Kola, hallo? Hallo, kola? Kola, neno timuchiripo here, nekuti ndanzwa kuti mambomira kwenguva yakareba. Muripo here, kola?
Hallo?
Ehe, taura itinzwe, tukutaura nani uye
zvemukupi.
Ehe, taura itinzwe.
Ndi Donald Mambo Magrasenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango batatevera na mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grasenberg.
Ehe taurai muti gaga nekuti nhasi pane pana honorable Job Sikala vari pano, saka kana muda kuvabvunza zvamunoda kuvabvunza mubva mavabvunza kana kuvunza vachinyoka tobva tangogadzirisa pa program pedu. Taurai yenyu.
Ndinoda hangu kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Avo vachinyoka handiti handi ndinotaura kwavari. Ndina chanika mbuka mbuka asi munhu kuti ndofunga dete tema vela kana pamunosarudza mapanelist yenyu kuti tinotaura kuti munosarudza one side but musa dana vanhu vakati kana vachinyoka vanovhira mbudzi vanhu vakati zvava kana pari pa panotaura padare paibva ndo vanovhira mbudzi ndoti havana chekutaura.
Aiwa
ndine national radio I radio rotere bane ruzhinji pasi rose saka musa dana vanhu vakati kana vachinyoka vasina kana chavanotaura chavanoziva nokuti matauriro avo ndiye kutsinya. Asa, zvina chive zvinobudisa.
Aiwa, chienderere mberi zvenyu varipo ndofunga vakunzwai.
Ndiri kutaura kuti chisisitimu chavanoda kugadzigira zvi ndechekutaka kuti mapurisa ndo ane mvumo yeku mapurisa ndangoziviswa chete just kungozivisa kuti zvikuita zvakati. Noti kuti iwo mapurisa ndo avazopindira tamba dziya dzavo mumaoko ana vachinyoka zvoita sekuti ndakambobvudza here temavhelasi ndikati ndakahwa vamutodi vanova sekuru vangu zvinogwadza kuti uye nehama yakadaro asi havatiazviita. Vachitaura vachiti kwai mchayo kwabakomaniwa mashoko okuti vaingoziva havo kuti hazvibudiriri tichakurovai tichabudi asi hazvina zvazomhosva mwari ndi anoziva tetemavhenasi vakuora vachinyoka kabati tinoziva vana varugare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo musangano uyu but now vana vamupoko vavakutiza nhasi havaivamo musangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana zvichakupandukirai mungava henyu musangano imomo nhasi mungaaaa.
Aiwa tino
munhu wose vachinyoka muzive izvozvo vasikala nokutambai makashinga.
Tinotenda mukoma
chicha munoshamunoita munonyaya kusimbirira pazvo zvamunoona kuti makoni wachii.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda. Vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna Vaskala. Honorable Skala, we saw some of your colleagues. Imimi pachenyo makasungwa a few weeks ago. Then this weekend, your chairperson, Honorable Tabitha Khumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, this end up in Lombuzo, Kakoshe Sabudai, the grinding board, Tanga Uti Pindiri, Panezun Zaki Tauri, Zatawa Navach, Noka, Shangwe Tamishin, Kutaki, Tiren Guayu. Nyayo kutanga ndiyo kuti vachinyoka vataura iyo kuti kune matombo nerekeni zvakanongwa pakati posi kuna mapurisa hatizivi kuti varume ava havana nyadzi sei kuti vanoti vakanonge rekeni pakati petauni muna First Street nomusi wechina usiku nyaya iyi ZANU-PF yagara ari mabasa ayo kuti wano kreata evidence yawo yenhema kuti vawane kudzvinyirira vanhu tinozviziva kuti mugore ra 1981 vakandoisa zvombo mumapurazi ebato rezapu rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatebeleland dziri nhema dzezvombo zvakanga zvapurandwa nezanupf so tinoziva kuti mapasa epato ravachinyokai rokunokwera vachinotore reke kumbareo namatombo aya aindonatsotariswa kuti akatobva kwamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo hwokuti vatarise vanhu mapasa ezanupf tinokuzivai makauraya vanhu zvuru nezvuru kumatebeleland panguva yebhukura hundi mavanyepera kuti vakanga vakavike zvombo mumapurazi avo so tinokuzivai ndomaitire enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plangi zvinhu zvenyu mobva mazviti ndezveopposition so izvo musakwira muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuzivai ndo maitire enyu kechipiri mataura imimi muchiti ndati vetsitu yakaita demonstration in violence is not correct and is also false. I did not say that, but I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstrations that we called were peaceful, and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. So that you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MDC ZCQ as one thing, no manyepo. So vachinyoka vanoda kuponera kuti MDC makawanda magweta vanenge vaida kushandisa ma technicalities. Ivo vanoziva kuti at law ZCTU is a legal persona on its own with a distinct constituency yavashandi. MDC is a distinct legal persona also on its own. So for him trying to marry the two, zvakafanana nokuda kuti zvaitwa namaveteran toti zvaitwa nezanupf. Maveteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of ZANU-PF. So for him kuti ade kutita chinhu one vachinyoka apa makonewa segweta, I think you could have known it that this organization are voluntary organizations that are created in terms of our laws, and each organization has its own distinct constituency. ZCTU iripo pakumirira vashandi. Isisi MDC basa redu nderokurwira nyaya dzezvematongerwo enyika. Zvakare mataura inini muchiti vanhu veMDC vanoita violence. Iexcuse yomoda kusevenzesa kuponda vanhu. Nomusi wechishanu makaponda vanhu muHarare zvakaonekwa nepasi rino rese. Chavanga vaita chii? Tudze vachinyoka mhosva yakapara vanhu vaya vakapondwa magogo vaya vakapondwa muna Nelson Mandela vakazvigarirwa pasi. Chii chamakavapondera? What really crime did those people commit in town? You only enjoy abusing human rights. And you know that your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. And you want to hide, to give a net commander, the money for put MDC in violence. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000, more than 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed MDC supporters from 2000 up to present, who are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
this is a violent party.
Where have we ever
killed anyone?
Honorable.
My brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MPC for him trying to level us to be a violent political party.
Okay, hold it there, Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. We have 4 minutes remaining. Uyakhuluma lapha ubaba uSikhala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela uthi nxa kule bandla eliphila ngodlakela eZimbabwe libandla leZANU-PF lona athi labulala abantu abafika ama 20,000, 30,000 ngesikhathi sombhuqazi weGugurahundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi EMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU-PF ngokusho kuka Honorable Sikhala. VaChinyoka anzi naba Sikhala matombo aya akabva kumtoko ameno azi matombo echembereze kwaChivieri. As it don't answer that, math, go with that, Chinyoka.
Vachinyoka muku peta zvedu hurukuro yedu manzwa, vazhinji vanga vari kutaura pano, vachishorawo zvimwe zvamamataura. Motipa, asi moti muchidimbo mongoti gagaga nekuti nguva yedu yadyanana. Kuti imi nezvataurwawo navasikala, munoti chii kune mazwi avataura?
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimisa mudana hai kumuteerera kana kusamuteerera zviri pamuri, asi chokwadi ndechokuti mukutaura kana munhu ukatora nguva refu uchingoteerera vanhu vanowirana newe kazhinji kazhinji unopedzisira wavabenzi, nekuti zvonene zvaunenge uchihwa zviri chinguva zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba kazhinji vanogwadzirwa nemwoyo voti hawu ungadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, you know, people who are friendly with fake, kwete people who like my alternative fake. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinda kwokupedzisira yeGugurahundi. Purezidendi vedu pavakauya ava vanyuwanya, chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi okumatebeleland, vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iyaitange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yeGugurahundi haisi nyaya yokuti tongori zvedu tadhakwa tiri padoro kana tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti hei kwakaburawa vanhu 30,000 mukaa, haidi kudero. Inyaya inogwadza vanhu vazhinji. Inyaya enda kuti itaure zvakanaka
tati muchidimbu vachinyoka. Saka
muchidimbu imomo hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa. Hongu kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering, mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka. Please, thank you very much. I would like, hello, Mr. Chinyoka, maita basa. Tuchingopedzisa na vasikala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Sikala to comment.
Mr. Sikala, 30 seconds, and strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege since the rise of the current administration in Zimbabwe. Almost all our leaders have been arrested, starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs Committee was arrested, our current Vice President, Tendai was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who have been charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Kinombu Daishe Chinyoga of ZANU-PF. Good night, I'm Tunga Milinkoma.
And I'm Marvelous Mthanga Nyahuye Singh. Have a very good night. See you tomorrow on Let's Talk.